kwese vatsigirire nhabvu vari kutaura nezvakaitwa neDynamos apo yakashanya kuZambia ndokunoita mangange 00 nezesco izvo zvasiya dhimbare ichienderera mberi makundano emuAfrica aya mudzimba mudzinzira nemunzvimbo dzekutandarira nyaya ndeyekuti dhimbare yakazviita mushure mekunge veruzhinji vati chikwata ichi chakarohwa kare mutambo usati watambwa asi sezvakamboitika muna 1998 Dynamos yakamuka chibhebhenenga ndokuita mangange 00 nekuenderera mberi mushure mekukunda 1-0 mumutambo wekutanga mutsigiri wedhimbare vatino tanyara vanoti vari kufara zvikuru nekubudirira kwakaita chikwata chavo cheDynamos ichi
zvozvo zvinondinakidza izvozvo kana Dynamos ikahwina vamwe vangu nozva kusununguka zvika ichi
Dynamos yave kusangana neorapa yekuBotswana munharaunda inotevera uyu mutambo wechitatu waLloyd Sigove ari murairidzi weDynamos mushure mekutsive Genesis Mangombe uyo akaenda kuScotland Football Club Sigove akaita mangange neSimba Bhora mumutambo wake wekutanga ndokurova Zesco 1-0 mumutambo wake wechipiri uyo dhimbare yakatambira kuBotswana asi muZimbabwe Simba Bhora yatora utungamiri hweCAF Solaga Premier Soccer League mushure mekunge FC Platinum iyo vari kukwidzana nayo yarohwa 1-0 neDigita Minerals Simba Bhora yave nemapoinzi makumi mana nemanomwe FC Platinum ine mapoinzi makumi mana nemashanu Highlanders iri kuteverawo nemapoinzi makumi matatu nemasere murairidzi weSimba Bhora tonderaindiraya anoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe wePSL nekufadza vatsigiri vavo
tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanyanyanya vanotitsigira
mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi Cape United 1 Mbandika Diamonds 0 Chicken Inn 0 Highlanders 0 Chegutu Pirates 0 Yada 2 Nezuro Simba Bhora 1 Blue Chips 0 Herentals 2 Greenfield 1 RML 0 ZPC Kariba 1 zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chevakaremara chemaParalympic Games chasimuka muHarare nhasi chakananga kuParis France kumakundano e2024 Paralympic Games chikwata ichi chine vamhanyi vaviri venzendo pfupi tinotenda bango nakuda kwacho chigwedere avo vari kurairidzwa naElliot Mujaji Mujaji uyo akatora menduru yegoridhe kumakundano mamwe chetewo ari kutarisira kuti chikwata chake chichaunza mufaro munyika
competition isusu tiri kuenda kunokompita hatisi kuenda kunowedzera manumbers
bango ari kupinda munhandare musi wa30 nyamavhuvhu adzoteverwawo nachigwedere uyo ari kumhanya musi wa3 gunyana makundano emaParalympic Games ari kutanga musi wa28 nyamabhuvhu achipera musi wa8 gunyana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.